Talking about data ray, Mchurungu, the ignorant people in my personal and private reasons. Taganda kupinza mshona, ndikangoti marizenza acho ndiye kuti ndiye anonangana ne upenyu wangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya mazwi chaiwo anonatso kudedemura zvandanyora nechirungu kuti private and personal. Maza kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatso kubuda zvakanaka zvakajeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozviziva, mazivisa bato renyu here vagutu?
Hongu ndaziisa bato rangu, vose vanofanira kuti vaziva, vaziva.
Veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei, ndagara ndiri gweta kaini, ndinoshanda basa rougweta, ndakaritanga basa rekubva ndiri kudoko chaizvo, ndine makore 23 kusvika nanhasi. Saka zvakuita zvakawanda, zvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei, ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvinenge zvichiitika, asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.